WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 26 kubvumbi 2022. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Tinoona kuti kushorwa kwavarairidzi uye kumbunyikidzwa kwavarairidzi kwatekeshera kune kwakawanda kuvota education kuzeki varairidzi vari kungotukwa uye vachishayiswawo chouviri chokuti vangawanawo mari yokusupplementa mari yavo isingakwani.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti raneta nekungoshorwa nguva dzose dzose nehurumende. Sangano reworld food program rakazivisa nezuro kuti kuri kutarisirwa kuva nenzara munyika gore rino.
Kutengeswa kwacho kusikuya kwekuti wanwairi wabvumirana ndo inonzi hostile takeover. Kuamerica kuno kana une mari yakawanda unogona kutenga chaunoda even waridzi wacho vasiri kuda.
Elon Musk nezuro vakatenga kambani yeTwitter nemabhirioni makumi mana nemana emadhora ekuAmerica kana kuti 44 billion US dollars. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti raneta nekungoshorwa pose pose nehurumende, richiti hurumende inofanirwa kuteerera nekunzwisisa zvinotaurwa nevarairidzi sezvo varairidzi nehurumende vane basa rekuona kuti vana vawana dzidzo yakakwana. Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwavira Joe vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kupedza nguva ichishora varairidzi pamusoro pekutadza kwavo kuita basa nokuti hurumende haisi kushanda navo mukuvapa zvikwanisiro kuti vaite basa ravo zvakakwana. Dr. Jehovati mushandi wose wose anoda kupiwa mari inokwana mhuri yake nekumukwanira mukuenda kubasa.
Mari dziri kutambirwa navarairidzi dzakaerodwa neinflation zvokuti hadzichakwanisi kutenga kana 5 kg yematemba chaidzo. Varairidzi vari kutambira mari inobva pa 18,000 kusvika pa 24,000. Imari shoma shoma yokuti tikaikonverta kuma US dollars yava pasi pe 50 US dollars. Transport zvekare yakakwira zvokuti murairidzi akuda $2 pazuva. Saka tikaona $2 tikamultiply na 30 zvinoreva kuti transport yega inenge yakudya mari yakawanda zvokuti allowance yainopiwa 175 angowawo mashangura apata.
Saka zvinorevei izvi Dr. Joe, chii chinofanirwa kuitwa apa?
Tichitarisa mari dzavarairidzidzi zvinoreva kuti varairidzi havakwanisi kunge vachifamba kuenda kwakasiyana siyana apo panovhura kotoro rechipiri kuzvikoro. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti zvinoda kuti hurumende iite zvechimbi chimbi kuronga mari yaingapa varairidzi chimbi chimbi kana kuti yatinoti rescue package kuti varairidzi vanga vachizokwanisa kuenda kuzvikoro. Saka panoda kuisa muonera pamwe kana pakashaikwa atingati collective bargaining kana kuisa musoro pamwe chete pakati pehurumende nemateacher unions. Tinozoona zvikoro zvichitadza kuvhurwa zvakangoitika kotoro rakapfuura. Saka panoda kuti nokukurumidza varairidzi vopiwa mari yerescue package. Zvekare zvinoda kuti tisaramba tichingoita bata mupfupi bata murefu, asi kuti hurumende idzorere mari dzavarairidzi padzaiva iri October 2018 asati apfuura US$540.
Saka Dr. Joe, hurukuro dzenyu nehurumende hadzina zvadzakambouyisa kuvarairidzi here?
Tinoona kuti kune vakawana mari vakapiwa 17% dzemasalary increase manje manje, asi ipapo varairidzi havana chavakapiwa kana kuti vakawana 0% salary increase. Zvinova zvinoratidza kuti pane discrimination takanangana navarairidzi, nokuti vashandiwo vanoda kungopiwawo mari apo vamwe vashandi vanenge vachipiwa. Uyezve zvinotyora mutemo weconstitution wenyika.
Ihwo hukama hwevarairidzi nehurumende hwakamira sei, Dr. Joe?
Tinoona kuti kushorwa kwavarairidzi uye kumbunyikidzwa kwavarairidzi kwatekeshera kune kwakawanda. Kuvota education, kuzeki, varairidzi vari kungotukwa uye vachishayiswawo chouviri chokuti vangawanawo mari yokusupplementa mari yavo isingakwani. Varairidzi vanhu vakakosha. Vanhu vanopa kuti ramangwana ravana vechikoro ringe riri nani uye rine nduramo, vachidzidzisa maizvo kwazvo nyemba kusadzarungwa. Asi nemhaka yeurombo nekushaya chauviri, varairidzi vakuneseka kuita basa ravo muzvikoro. Hurumende zvekare yakapromisa varairidzi kuti ichange ichizobatsira vana vatatu pamurairidzi. Iko zvino taona makotoro maviri, zvinoreva kuti kana zvaibvira hurumende dai yakurumidza kubhadhara mari yema 20,000 pamwana wega wega, iyo yatinoona kuti yava namakotoro maviri, saka inenge yava 40,000 pamwana wega wega, kuti varairidzi vagokwanisawo kunge vachibhadhara maschool fees avana vavo, nokuti havakwanisi kunge vachidzokerawo kuzvikoro kunodzidzisa vana vavamwe vavo vari kumba. Saka murairidzi aomerwa zvikuru, zvino hazvina kumira zvakanaka. Zvodawo kuti hurumende dai yatirimuka yaona kuti zvikoro zvivhurwe mune zvakanaka, uye varairidzi vapiwawo mari yokuti vafane vakabata kudama negotiations achienda mberi, vachikwanisa kudzokera kuzvikoro zvavo zvakasiyana siyana kumativi mana enyika emuZimbabwe. Pasina izvozvo tinoona zvikoro zvichivhurwa zvakavharwa zvakaita kotoro rakapera. Tinoziva kuti hurumende inoshandisa kuvhundudzira nokutsikidzira varairidzi, asi patasvika apa kuvhundudzira kana kutyidzira varairidzi hazvishandi. Saka tinofunga kuti hurumende dai yaita musangano wechimbi chimbi namasangano avarairidzi ese.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tabatavo mutauriri webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro vakati titaure nebazi republic service, asi tatadza kuvabata sezvo kwange kwadoka. Sangano reUnited Nations World Food Program rakazivisa nezuro kuti kuri kutarisirwa kuva nenzara munyika gore rino, zvichitevera kuderera kuchaita gohwo nekuda kwemvura yakanaya zvakanyanya gore rino. Mitengo yemafuta edzimotikari, chingwa, upfu nezvimwe yakakwira, zviri kuratidza kuti vazhinji vachanetseka kuona chouviri uye kudya kwakaringana. Mukuru wemubatanidzwa wemasangano evarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi Jiti, vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inoda chibage negorosi zvakawanda kudarika zviri kukohwewa nevarimi munyika.
Zimbabwe inorima chibage chinosvika kana kudarika 900,000 metric tons pagore kana mwaka uchinge uine mvura yakakwana, uye varimi vamwe varime vachishandisa madiridziro. Vanhu vanoda 1.8 million tons chokudya uye mhuka dzinodawo around 400,000 tons pagore roga roga. Gohwo pagore riri kuderera pamusana pemamiriro okunze uye mvura shoma iri kunaya pagore roga roga. Dzimwe nguva mvura inononoka kudzokazve idzo mbesa dzatodyarwa dzamera zvichikonzera kufa kana kubereka miguri isina kuzara. Gorosi rinodiwa kuti vanhu vadye pagore roga roga rinosvika 400,000 tons asi varimi vari kukundikana kurima gohwo rinokwana zvinozoita kuti hurumende itenge kubva kunze kwenyika. Gorosi rinorimwa muZimbabwe rinorimwa panzvimbo inoita iyo 66,000 hectares ichitipa around 180,000 tons.
Mukuru wesangano remubatanidzwa wevarimi amai Maiwepi GT vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi munyaya dzezvekurima vaAlex Mhlava avo vanoti kuwanda kana kushomeka kwemvura kunokonzera nzara kunyangwe vanhu vakarima.
Mvura inoaffecta crop yedu nenzira mbiri. Mvura inogona kuita shoma kana kuti mvura inogona kuwandisa. Saka pakurima mvura inofanira kunge ichiuya iri nenzira yakanaka yekuti haifanirwi kuwandisa, haifanirwi kuita shoma. Saka chitanga pakushomeka kwayo. Dambudziko rakaitika nderekuti varimi vedu vazhinji vanorima staple food yevichipaki vanorima vasingasenzese mairrigation systems, vanorima nemvura yemudenga yatinoti dryland farming. Saka nepamusana peizvozvo timing yavo kazhinji vanongoti mvura painonaya traditionally between October, November nedecember vanobva vatanga kudyara. Saka kazhinji kazhinji chiri kuitika ndechekuti mvura iyi inogona kungouya yongonaya mbichana kana kwemazuva maviri then vanhu vobva vamhanyira kunodyara. Pavanenge vadyara mvura inobva yaenda kana kwemasvondo maviri andisa inodestroya zvirimwa ndoda mutanga kuyeredza zvirimwa ndoda mutiri licha dzanenge dzinobata zvikapasinoaiita zvekubata.
Ndoda kukubatai muromo muri ipapo vaMhlava, zvirimwa zvamuri kutaura nezvazvo ndezvipi kana muchinzi munyika mungangoite nzara?
Kunyanya chistaple food yedu chibage ndochatinonyanya kutarisana nacho. Zvimwe zvakaita sana mapfundi nezvimwe zvakasiyana siyana mamwe magreens or materials kazhinji anorimirwa zvavo hanyanyi kudyiwa zvakanyanya. Chibage ndochatinonyanya kutarisana nacho kuti kana chichinge chashota munyika sadza rinobva raita shoma rinobva zvaita kuti nzara ibva yauya. Saka tinganyanye kuti takatarisana zvikuru zvikuru kunyanya nechibage. Chimwe chirimwa chitingazotarisana nacho chiiwiki asi wiki inouya zvayo muwinta. Saka ndochimwe chirimwa chekuti chikati shote ichocho chingwa chinobva chashoteka muchingwa chinobva chadhura zvinobva zvaita kuti zvikonzeresa nenzara zvekutidani.
Zvii saka zvingaitwe munyika kuti vanhu vasapinde munzara ivo vakarima?
Tikundiri climate change kunyanya kana kunaya kunobvira kuiraki nguva yekuti panenge pawandisa zuva paya paya plant inokwanisa kumbosurvivha kusvika yawana moisture kana kuti anoresista madiseases kana zvichinge zvirwere zvichinge zvauya zvakawanda. Chechipiri kune makampanis ari kugadzira mavarieties avamwe ava kusvika kutoti maultra early maturity ari kukurumidza kurumidza kumachuwa kuitira kuti panguva vanenge vangodyara iyo moisture inenge iri limited iyoyo vanokwanisa kumhanyidzana nayo before kwazoita mvura dzakawandisa dzinozopedzisira dzaakuflata kana dzaakudestroya macrops. Saka ndedzimwe dzenzira dzekuti varimi vedu vanogona kuseenzesa idzodzo or vanogona kupindawo muzvirongwa zvekuhazvesta mvura vachichengetedza mvura nenzira dzakasiyana siyana kuitira kuti paya panenge pasina mvura sinzi mvura ichiti kunaya yakawandisa vanobva vahavhesta pakune kusisina mvura paya.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvekurima vaAlex Mhlava vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti dare redzimhosva nezuro rakapa mutongo wekuti hurumende ibhadhare murayiridzi Munyaradzi Masiwa mari inoita zviuru mazana maviri emadhora emunyika zvichitevera kusungwa nekutochwa kwaakaitwa nemapurisa makore matatu apfuura. wa masiwa mutevedzeri wemunyore mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uye vakasungwa panotorerwa mabhazi muHarare vachinzi inhengo yeMDC pamusaka pekuti vakange vakatsveka hembe tsvuku. Mapurisa akange arambidza vatsigiri veMDC kuti vapinde muguta kunoratidzira. Mutongi wedare redzimhosva amai Victoria Mashamba vakatonga kuti gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi mukuru wemajeri vaMoses Chiobvu nemupurisa akasunga masiwa vabhadhare masiwa mari iyi pamusoro pekumushungurudza kwavakamuita. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Munyuzidei mune nyaya inoti mwanakomana wava Emmerson Mnangagwa kuda kwashe anoti haachakwikwidzi kuva mutungamiri wevechidiki muzanu PL. Munyuzidei makare Zimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro yakazivisa kuti iri kutarisisa vakuru veZimbabwe Revenue Authority avo inopomera mhosva yekuita zveuori pamabhodha eZimbabwe. Mukroniko mine nyaya pamusoro peZimbabwe International Trade Fair iyo ichatanga nhasi muguta reBulawayo. Trade Fair iyi yaifanirwa kuzarurwa zviri pamutemo nemutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta asi vakakundikana kuuya mushure mekusheya kwevaimbova mutungamiri weKenya vaMwai Kibaki. VaEmmerson Mnangagwa vanotarisirwa kuzarura Trade Fair iyi zviri pamutemo nemusi wechishanu. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sedo sehe mutawa kresi paji HP. Aiwa ndrungo gununa shangu ni maitira apitika kuma, especially kuma Zimbabwe nzitese. Tatori ma politicians, tese ni zula na zheru ni zizukuru zheru tatori ma politicians. Ni ma chichi zoseta kungo funga u politics. Shashisiko kudara. Tengo zoti machecha yangu inda shungu na mata machecha kadia jinda kadai. Vana vichikuru tengo zoti yangu inda shukuru china uchikuru kweli taka nkodai ni mdarekishini edu. Vabiliku edu achinda makadai mapolitijenzi wa achite ushaho. Tengo nangu zosangani shushu mapolitijenzi kapane ichiru nguru panzi pane msanga nupati. Jisiri shakanyanya mfungwa zivana. Pati ye jino, izanu yao kanganza manja chesi. Zanu ya nyinya kupinza wano shoshe politics endi ni kutuwa kumatondo kwa tiri kurukutuku koswa nye politics ze zanu zacho maitra waru kuita mti waru kuzo kara shoku kara shoku kara shoku kara nukuda udutuwa ni marize machechi maitra waru kutuwa kutopinda kumacheche kwa waku inda waru kutuwa ndilo zimarize ya zimdilo ziyanula ndo za kutuwa kutuwa imigweko hakuna zimu ziruku indi kwa kuya nukuti we zanu wanu uri na chero chawangu wana wanu uri chuo ndio asina dungurira kumachechi kana makandiwa vachipa hanga kuchechi kupi kupi vakutondogura kai dzadzira zvipa muzvindiro.
Magadi magadi atereri ini zitarangu ndetwa Alfred T Manyemwe ndiri zvarwa yeZimbabwe kumushandi nobva zvamune pano pa 44 asi ndiri kushandira ndiri muno Cape Town. Ndinoti ndinoda kutenda nebasa rubatwa na chamisa siti dai mwari abutsa muyamutswe nemarare tivahwina maelection ari kutera nekuti mhuri yeZimbabwe dzatambura kwemakora akawanda kubvira mugabe vachiripo kusvika nhasi. Saka kunyange tikatarisa bhaibheri chai rinotaura kuti uyo ari padyo namwari achasvika pakuinzwa. Saka tatambura kwenguva yakareba ndonga taapadyo nekupona. Ngatende.
Mangwanani pano pa Studio 7 vatononoka wande na Blessing Zuru aisudongo tauro zvokuitwa nezaki zaki akuenda kunobata mabhazi arikubva Bedbridge anditi ichiti iri kuparadza hori kubata zvinhu zvinotumirwa nevanhu chikafu nenhumbi vari kuno vasiri kuenda kumba nekuda kwecovid-19 ko vari kuita hori Zimbabwe imomo hatisati amboona vachibatwa zvinezvi takaona nasisiriya vachingoshungurudzwa nasisiriya chimbiri vachingosungurudzwa nana Johana Mamombe vachinzi vatyora mitemo yecovid ko avo vakabatwa nebhegi remari risiriro paairport avo vaendi richarishwa va vari kupikwa hatinambonzwa nezvavo ko vanhu vese ava vari kubatwa ava vana moya ava vari kunzi vane hori kota rematunhu vakuenda kunobata vanhu vari murod nekuti ivo vakatoorawo kudhara nekuti ivo vakaora kare hapana zviri pafu vakaora kudhara zvake yacho naye yakaora
makadii zvenyu ndinoitwa shingirajerawo ne ndiri mwana wezimbabwe ndoraramirawo ndiri pabotswanapa ndinoti zvinoraa kuzvikanga nemafuta aropa rweiya kubudisa kwerakaita 100 bhondi kuzvikanga nemafuta aro chaiyo
zvekutanga tinokuchingamidzai baba tanonoka wande ari kutaura ndimufundisi Big Joe ndiri kuno kunyika yeSouth Africa mudunhu reQueenstown mashoko emurikutaura ndiri kuanzwa baba tanonoka wande nyika ino haichina kumira zvakanaka yeSouth Africa mhosva ndeyekuti vauyi vakauya mukati menyika ino vachibva mukati menyika yerudhizha takauya chii tiri kuuya kuzoshava tati tauya kuzoshava asi zviitiko zvatakazoguma taakubata tiri muno zvagumbura hasha dzamwari saka ini ndiri kutaura ndichiti taurai vana vezimbabwe vari mukati mesouth africa kuti ngavazive chavakafambira mukati menyika ino South Africa zvizhinji izvi ngavasiyane nazvo zvekuita unhu hwakaipa ngavasiyane nazvo kana usina basa rekuita gara kumba uchienda kuchechi kana cheche kusina gara kumba kwako izvozvo ndo zvagumbura zvizvarwa zvenyika yesouth africa zvechokwadi zvino fobia yaiveko kare asi inge isina kuita sezvayazoita izvino yaiveko kare yenge iri yemapurisa aibata achidhipota ndinotendangu nemukana wamandipa iwowo
ini ndinoti mangwanani mangwanani pano pastudio sefi ini ndinotaura kuna avo vanoshora ZANUPF muri vanowadiki pane vezvematongo venyika so inini ndoti pamberi nezanupf bekuzi handisi kuona chakanyanya kushata chiri kuita kunze kungotiwo hazvo nyika yanga ikangoshatwawo ne yanga ikashashishwa nevanhu vana mugabe asi purezidendi munangagwa ndiri kuonawo chifamba nenyika zvakanaka
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaelon musk nezuro vakatenga kambani yesocial media yetwitter izvo zvakakonzera mutauro pamusoro pechinangwa chavamusk vaelon musk avo vakaberekerwa kusouth africa asi vave mugari wecanada ndivo munhu akapfuma kupfuura ani zvake pasi pose vamusk vanonzi vakatenga twitter nemari inoita mabhiriyoni makumi mana nemana emadhora ekuamerica kana kuti 44 billion US dollars vamusk vanoti vanoda kuti vanhu vashandise twitter vakasununguka uye kuti pasava nepfungwa dzavo dzinorambidzwa kunzwikwa nyanzvi mune zvekutapa nhau nezvecommunications muzvinafundo stan mukasa vaudza studio 7 kuti vanhu vanogona kutambira zvaitika izvi asi vachiti pachane sande pekuti vanhu vachaisa zvemanyepo nekutsoropodza vamwe zvisina anorambidza.
Kutengeswa kwacho kusikuya kwekuti wanhu vairi wabvumirana ndo inonzi hostile takeover. Kuamerica kuno kana une mari yakawanda unogona kutenga chaunoda even waridzi wacho vasiri kuda. Asi chinhu chiripo ndechekuti hapana vanhu vazhinji vanoziva kuti wamask donzo raunde rei rekutora handiri keTwitter. Watu wachaichinja zita kubva kuna Twitter kuenda kuna Twitter. Watiwo zvekare wachabvisa kurambidzwa kwemamwe matweets especially anoshatirisa vanhu especially emanyepo. Iwo wange wamask watiwo Twitter inofanira kuita senzvimbo inouya vanhu vese, vanhu vanenge vachida kuuya vane zvavanoda kutaura vasina kuvharidzirwa ba. Asi kufunga kuvamwe vanhu ndewokuti vanoda kuita business yakakura chaizvo. Pamwe vachaita business yesubscription yekuti kana zvida kuita Twitter unotosubscribe.
Kana makatarisa izvi mataura nyaya yekuti ndiyo inonzi hostile bid. Zvinoda kuti kana zvadai hapana kana mutemo umwe chete zvavo unogona kukontrola zvinenge zvichiitwa neTwitter here?
Hapana ba. Hapana. Well, mitemo yacho yakasiyana siyana. Wamask varikutiwo vakuda kuchengetedza mararamiro ewanhu akachengetwa neinonzi First Amendment. First Amendment mutemo unobvumidza vanhu kuti vataure zvavanoda asi kune malimits ezvaungataure ba. Wamask vari kuita inonzi nechirungu libertarian philosophy ndeyekuti vanhu vanofanira kutaura zvavanoda kusina kumanikidzwa kusina kurambidzwa ba nemutemo. Kana uchida kunyepa hapana mutemo unofanira kukurambidza kudaro. Saka zvinenge ndozvaada kuita wandire wamask wakabvumidza vanhu vazhinji vaitaura zvese zvavanenge vachida. Zvinogona kuzwa unzira mari yakawanda especially kana kwakuya kuadvertiser especially kana wafunga kuti waite subscription kuti kada kushandisa muTwitter kutaura zvada kuita unofanira kubhadhara mari.
Munofunga kuti vanhu vachazvitora sei izvi zviri kurongwa navamask?
Vanhu vazhinji vachazvigashira zvavo asi ndinofunga kuti kuchava nekusafara kana wamask wakubvumidza zvinhu zvemanyepo zvinhu zvinosoropodza vamwe vanhu kuti zviiswe paTwitter. Ndinofunga kuti pamwe vanhu vepublic wacha havazofara nazvo ba. Asi wamask vari kuti Twitter yavo yavatenga iyi ichaita sechitoro. Munhu wega wega anoda kuya muchitoro uyu anoyazotenga zvaada oenda kusina kuti munhu rudzi kana kuti chii chaari kutenga ndo zvaada kuita izvozvo. Saka tichazoona kuti zvii zvichabvumidzwa kuti zviiswe paTwitter nekuti zvinoafekta vanhu nemutoo upi. Zvimwe kuchazounza zvimwe zvinhu zvichashatisa vanhu zvekuti vanozoti hatichisina nezvokuita neTwitter. Izvo zvazvemangwana izvo hapana vanhu vazhinji vanoziva.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongu vedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti raneta nekungoshorwa nguva dzose dzose nehurumende. Sangano reworld food program rakazivisa nezuro kuti kuri kutarisirwa kuva nenzara munyika gore rino. Elon Musk nezuro vakatenga kambani yeTwitter nemabhirioni makumi mana nemana emadhora ekuAmerica kana kuti US 44 billion dollars. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.